Vachitaura nhasi kumhangura pakushanya kwemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa, mukuru mubazi rezveutano munyika vaGeorge Madzima, vati Zimbabwe imwe yenyika gumi dziri pamusoro nekuda kwevanhu vakawanda vanorwara nezvirwere zvemagomarara. Vamadzima vati madzimai anodarika zviuru zviviri ari kufa pagore nechirwere chegomarara rechibereko.
Zimbabwe imwe yenyika 10 dzine yatinoti high burden yemakenza. Asi sevika kukenza tunonya kufamba nayo nokuti ndo iri kunyanya kuuraya vanhu vakawanda pagore muno muZimbabwe. Tinotarisa around 2000 madzimai ari kufa nenyaya yesevika kukenza. Asi prostate cancer yakakosha zvakare.
Vamadzima vati vanotenda kuti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chegomarara huchadzikira sezvo vezvematongerwo enyika vapindira mukurwisa zvirwere zvemagomarara.
And zvinotozikanwa kubva kumaresearch kuti you need, you know, the political leadership at the highest level kuti mamessage asvike kuvanhu. Saka isusu seminister of health basa redu riri kubva raita nyore chaizvo nokuti tawana commitment from the highest office yemuno munyika.
Vachitaura pachiitiko ichi, amai Mnangagwa vachiovanzwa kuti mumhangura mune vanhu vakawandisa vari kurwara nezvirwere zvepabonde, vakakurudzira vanhu kuti vanorapwa.
Asi tiri kuwana pachine huwandu hwezvinonzi maSTI, zvirwere zviya zvinozokonzeresa zvakare kunyaya dzinoenda kuHIV. Ukaona waita inonzi siki, ndofunga ndonzwa vanhu vachiti siki naye. Haikona kugara nesiki yako, enda inotariswa siki iyoyo. Vanobva vakuudza Dr. Goshomi vari panapa pachipatara pavanokuudza kuti enda munotora wamakaita naye zvinhu zvacho.
Kunyange hazvo amai Mnangagwa vanga vafambira nyaya dzezveutano, vasvikosangana nematambudziko ekushayikwa kwezvekudya uye kushomeka kwezvikoro zvepasi kana kuti primary.
Mangura inei ndokekutanga kunzwa nyaya dzekuti chikafu chaisa chishoma. Imi kuno muri varimi ndimune matura anozara, asi onai mamiriro akaita kunze kwedu pasi rose. Takakanganiswa neinonzi climate.
Chiremba mukuru wepachipatara cheMhangura, icho chinotungamirirwa nekereke yeZimbabwe Christian Church, Dr. Henry Goshim, vabvuma kuti zvirwere zvepabonde zvakawandisa muMhangura.
Speaking about cervical cancer, you have to speak of my STI. It's one of the STIs. Number one. Number two, as with any mining population, akawanda mune lot of activity yakadi with my mining institutions kombone upenyu hwemukombone vanhu vanoita zvakawanda, saka izvozvo zvinokontributa neizvozvo.
Madzimai anodarika mazana maviri aongororwa chirwere chegomarara repamuromo wechibereko uye vamwe vapiwa mapiritsi ekuronga mhuri. Ndakamirira Studio 7 kuMhangura, ndini Arthur Chigoriwa.